This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikitika mzimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzindawe Voice of America urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba ze Zimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 30, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC nchiti, ezvinei zviri munhau dzedu dzanhasi.
Tange tichigadzirira kuti namazuva mashomanana anouyawo tinge tapedza nyaya yedunduro remupemu. Then toda kuti timake sure kuti talonja musangano wedu.
Sangano rePeople First rinoti rave kukwenenzvera bumbiro raro remitemo risati raparura bato.
Kunana mashiti tichibva kunana mudzi kunana UNP tichipinda murushinga National and Central Mount Darwin takabata Zambezi escarpment yese tichinobuda kunosvika kunana mbiri uku ikoko kumvura haina kunyatsonaya.
Rimwe sangano revarimi rinoti kunaya kwemvura kuri kubatsira kune dzimwe nzvimbo asi zvinhu hazvina kumira zvakanaka kune mamwe matunhu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wesangano rePeople First varugare gumbo vanoti vave kutopedza kukwenenzvera kunyora bumbiro remitemo vasati vaparura bato ravo rezvematongerwo enyika. Pari zvino sangano iri rinonzi riri kutungamirwa nevaimbova mutedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru. Mukuzeya nyaya iyi tabata vagumbo.
Tiri kuda kutima Blessing kuti tiri kumobhilaiza vanhu vedu. Tinoda kuti vahwisise kuti People First yakamirirei, yakasiyana nei namamwe mapoka aripo eopposition aripo. Objective yedu ndei, then tinoda kuti tipedze bumbiro romutemo redu. Tinoda kuti timeke sure kuti zvido zvavanhu zvakaitwa mubumbiro romutemo womusangano wedu tichange tichigadzirira kuti namazuva mashomanana anouyawo tinge tapedza nyaya yebumbiro romutemo. Then tinoda kuti timeke sure kuti talonja musangano wedu zvichada vanhu vakati kuti kuti vagadzirire. Saka ikozvo tiri kugadzirira chose kuti chiwane zvingaita kuti kana patinenge tava kulonja musangano wedu kunge uchibudira utoda kuti vanhu vabve kunzvimbo dzakasiyana siyana.
Saka panyaya yenyu yebumbiro yamati riri kunyorwa iri vagumbo vari kunyora ndeanani?
Hai, zvatakataka kuita takataka istabu brainstorma isu isu pachedu vakuru tikabva tatino ngatidei kumaprovincial leaders edu macoordinators vese ari kwechikwechi tibvudze navo. Saka vhiki yakapera takaisa kuvanhu kumaprovinci kuzvedu munoona vosei. Saka ivozvido chasara chedu kuti malawyers achiita collect evagosummariza mamiriro akaita zvido vachiisa mashoko mulegal language kuti vanhu vahwisise kuti nyange nemumavakuviringa muti hamboni vakuru ava vanga vakagarira zviripo.
Mutauriri wesangano rePeople First rinotungamirwa naamai Joyce Mujuru pari zvino varugare gumbo vari parunare muHarare. Yeah. yasvika nguva yatinoita hurukuro nevanhu vari kumaruwa kana kuti tichitarisawo nyaya dzine chekuita nevarimi. Nhasi tine hurukuro navapaul zakaria vanotungamira sangano rezimbabwe farmers union kuti tinzwe kuti mvura yakamboti nayei mazuva apera iri kubatsira sei varimi.
Zvirimwa zvakawanda izvo zvinotingati kumaprovinsi zvakaita sekunana manikaland masvingo midland matsouth matebeleland north uko kana vanhu vanga vasina kudyara zvakaita semapfunde yatinoti masmall grains ayaya ukoko kunotaragidza kuti kwapinda nzara nokuti chero mvura yazonayaiko zvino zvirimwa zvizhinji hazvina kukwanisa kuti zvimuke zvakare. Asi nechekumusoro takatarisa mashonaland provinces, not mashonaland west, central nekueast, kune mamwe madistricts ari kuratidza kuti nekunaya kuri kuita mvura yezvino zvirimwa zviri kumuka zvibage chizhinji chasvika pa nguva yekuti chakuiswa fertilizer yepamusoro. Varimi vazhinji vari kutoisa fertilizer yepamusoro mune mamwe madistricts. Asizve mumaprovinces imomo kunana mash east tichibva kunana mudzi kunana UMP tichipinda murushinga mashonaland central mount darwin takabata zambezi escarpment yese tichinobuda kunosvika kunana mbiri uko ikoko kumvura haina kunyatsonaya ndikuri kuratidza kuti kuvanhu vachatoda rubetsero rwakanyanya. Mvura iri kunaya iko zvino munzvimbo dzandataura kuti chivake chiri kuita zviri nani kana ikaramba ichinaya ikamboita 1 week break poita mvura zvekare vazhinji vari munzvimbo dzandataura dziri kuita zviri nani vanokwanisa kukohwa zvakanaka.
Ko, varimi vangakwanisa here kusima zvinhu zvakaita sebinzi pari zvino?
Ndiyo nguva chaiyo chaiyo yekuti varimi vanga vachiita sekusima ino shuga bhinzi chienda mberi. Asi maziviro atiri kuita nekunzwa kwatinoita kubva kune vanoongorora nezvemamiriro ekunze kuri kurakidza kuti mvura iri kunaya iko zvino haizvimborevi kuti icharamba ichienderera mberi. Chishuviro chatinacho chokuti iende mberi. Asi vanokwanisa kuita saizvozvo vaine mvura yekuzodiridzira irrigation yai. Tinokurudzira kuti zviitike saizvozvo. Asi kuti uti kumunhu dyara iko zvino binzi dzinobuda tinenge tinopedzisira taudzana zvinhu zvemanyepo.
Vapo Zakaria vanotungamira Zimbabwe Farmers Union vanga vari parunare muHarare.
Dorotadira pasita faza vari pasita faza kana ma ancestors yeah waya waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dancer Fada makaterera Studio 7.
Muza waya waya. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichimbotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum, chirongwa chatinopakurirwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro naSeneta Jane Chifamba vanomirira ivo dunhu remashonaland east vari pasi pebato reMDCT. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Chifamba.
Ava tinokuchingamidzai nemiwo makadi henyu.
Senator Chifamba, mungatitsananguriro kuti munotsigira dunhu ripi muparamende?
Inini ndiri senator veMDCT yekwaTsangira. Inini ndiri mudunhu remashonaland east province.
Takatarisa magariro nemararamiro evanhu vemuconstituents menyu, takanyanyotarisa madzimai, mungati vari kusangana nenhunha dzipi pari zvino?
Madzimai kazhinji vane chichemo chenzara nekuti tarai mune zvakaita denga redu nguva yanaya mvura rinenge ratinaye mvura yapera. Saka chikafu chinhu chiri kuchungurudza madzimai zvakanyanya nekuti vanenge vasingakwanisi kuti vanochiwanawo kupi.
Imi pane zvamuri kuita here kuedza kuti mubatsire madzimai ari munharaunda yamunotsigira iyi?
Pari zvino hapana chati kutonyatsoita nekuti nyika yacho nyika yakatoomerwawo zveuchinyi mukuziya mamiri akaita nyika yacho kuti zvinhu zvakatongooma zvakaomera munhu wese unyange mamemba acho eparamendi zvinenge zvakatooma saka titoshushikana kuti tingavabatsiro sei kuti madzimai avanobatsirikana siti variyo vanotambudzika nevana muswere sezuva kuti vana vadyii vana wavaendera papi izvo iri kungori zvekupambara pambara.
Mungati imi takanyanyotarisa zvematongerwo enyika kune madzimai akawanda here ari kupinda mazviri?
Ya, madzimai akawanda ari kupinda. Madzimai akatora nguva yakareba vasinganyatsonzwisisa nyaya dzepolitics asi iko zvino madzimai vaakunzwisisa kuti politics chii mukati muupenyu hwavo.
Mai Chifamba, chimbotitsananguraiwo nhoroondo yenyu, makatanga sei kuti muzofunga zvokupinda imomo mune zvematongerwo enyika muchizowanikwa imi muchimirira Mashonaland East? Munhu akafunza kuti amai Chifamba ndiani chaizvo, munoti chii?
Ndine nzima Chifamba, Senator Chifamba. Ndine mwana wangu musikana umwe chete ane vana vake vatatu. Asi ndinei dzimwewo mhuri dzakasiyana-siyana dzandinoriritira dzandinogara nadzo pamusha wandinogara.
Makafunga sei kuti mupinde imomo mune zvematongerwo enyika semudzimai? Zvaa zviri nyore here?
Chakandikonzera kuti ndifunge pane zvinhuwo zvaiitivawo mukati menyika zvandakanga ndisiri kunzwa kuparira. Ndopandakazotsvaga kuti aiwa rega nditsigirewo bato reNDC ndipinde mazviri. Ndakangotanga kubva NDC to form 1999. Ndopandakabva ndangotangiranawo naye kusvika izvinezvi. Hapana kana pandakambodzokera mumashure. Ndakaramba ndakatsigira bato rangu iroro nanhasi ndorandinongotsigira.
Pane zvamungati makaita here imi kuti muzowanikwawo muchivhoterwa imo muMashonaland East matinonzwa nyanye-nyanye kuti idunhu rinowanzowanikwa iro richivhotera bato reZANU PF?
Zvakanyanya tichitsananguroo manakiro akaita bato redu kune vakawandikuvakakwanisa kutinzwisisawo ndo vakativhotera mukati mebato redu vakunzwisisa tichivataurawo divi redu nekuti kana uchitaura unofanira kutaurawo divi rako mamiriyana akaita kuti vanhu vanyatsotinzwisisa kuti divi rako rakamira zvakadai zvakadai saka ndopa vakazotivhotera seNDC.
Zvii zvamungapese kurudziro kune mamwewo madzimai angange achifungawo kupinda imomo mezvematongerwo enyika?
Ndinotokurudzira kuti madzimai nguva zhinji taigara takaitwa kumakumbo madzimai uye tichidzikisirwa asi kupinda kwatakazoitawo mupolitics kanoti aiwa madzimai tiri vanhuwo vanoremekedzwa vanoonekwa kuti tiripo saka madzimai mazhinji ngavauye vapewo pfungwa dzavo.
Mungatsanangure here kuti pane musiyano here pakati pemudare anozikana ese member of parliament nemi imi sasenata?
Pane musiyano nekuti member of parliament anenge aine constituency unenge wakamirira constituency yako tomboti wakamirira marondera central kana weather not weather south mutoko zvasiyana nasenata. Senata unenge wakamirira the whole province.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Jane Chifamba avo vanomirira ivo dunhu reMashonaland East musenate. Kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro nemukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai pamusoro pekudano rakatorwa nenhengo dzavo vanove vanhu vanotengesa mumigwagwa rekudzoka zvakare kunotengesera mumigwagwa vachibva munzvimbo dzavakanga vapiwa nekanzuru. Tinokutambirai nemufaro paStudio 7 vaWadzai.
Tinotenda mugoma nokuti kwaomukana.
VaWadzai, tingada kunzwa kuti zvinhu zvakamira sei kune vanorarama nekutengesa. Tinonzwa kuti vadzoka zvakare mumigwagwa.
Ndizvozvo, tadzoka mastreets emavhenda. Ndinofunga munotondera tichitaura gore rapfuura gavhumendi payakatanga kushandisa chisimba kubvisa mavhenda mastreets kuti takazvitaura kuti aiwa haisiriyo njira yekugadzirisa nyaya dzemavhenda. Mavhenda hakusi kuti vari kuda kuuya mastreets ba asi kuti inyaya yemamiriro akaita upfumi hwenyika izvezvi kuti hapana mabasa munyika saka vanhu vari kurarama nezvembiri takatangoita kuti tidzoke inyaya yekuti tiri kuda kuriritira mhuri dzedu hatingaregiwa navachifane nzara nekuti hurumende yacho iri kutadza kupa mabasa yati idai mumastriti tinongodzokera ende vanozviziva kuti hapana kuri kuenda mazenda
saka makanzuro ari kutambira sei danho iro rekuti madzoka zvakare mumugwagwa
makanzuro ndo mamwe chetewo nemafungiro anoita hurumende ekuti mazenda ngaangobviswa pasina imwe mhinduro yekuti zvinozvifambisa sei uye kuti vapindire mumastriti tinoona vanongoita izvo zvokumbinikidza vachitora zvinhu zvedu zvatinotengesa mastriti mhanyisana vamwe vachita zvecorruption zvekuti ndipe dhora orandotengesa mumastriti havana kiriye mhinduro yekuti tozogadzirisa sei asi isu tinovakurudzira kuti aiwa tiripo isu huyai titaurirane tionesane kuti tofambisa sei nyaya iyi togadzirisa sei kuti vanhu vatengese murunyararo pasina kutorewa zvinhu zvavo pasina kumhanyidzana nekurohwa nezvinhu zvakadaro
manga muchimbopomerwawo nyaya dzakasiyana-siyana dzinosanganisira kusvibisa nzvimbo dzamunoshandira kutadzisa vanhu kufamba zvakasununguka nezvimwe zvakadaro machandura here maitiro enyu ebasa ekuti munge muchikwanisa kugadzirisa zvinhu izvozvo
regai ndigare ndati mukoma kubvira patakatanga kupinda muchivhenda hapana patakamboramba isu kuti nyaya yetsinenya inofanirwa kutaridzwa nyaya yekuti mumapevhimendi inofanirwa kugadzira ndingangoti kuorganisana kuti tiite zvinhu zvedu nenzira yakanaka hatina patakambozviramba izvozvo dambudziko ratakangoita tipindire vanhu vaiuya vachiti kutibvisa mumastriti ndokugadzirisa nyaya nyaya dzeutsanana ndokunga munotendera kuti isusu vesangano revhiset takatomboita mapurogiramu ekuti vanhu ngatitoita sei kuti tishandire pakachena tichiita maclean up campaign anongozikanwa nevanhu nyika yese asi takashaya kurudziro chai chai yataitarisira kuti tinowana kuhurumende nemamwe mapoka anoitawo zveutsanana akaita sana ema havasi kunatokuonekwa vachiuya kuzotibatsira kuti tiite zvinhu nenzira chai chai isu semazenda tinozviziva kuti tofanira kushandira pakachena
kubva pamadzokera kunotengesera zvakare mumigwagwa pane zvashanduka here tichitarisa mawanira amuri kuita mari yezvino nokuti maiti imi nzvimbo dzamaa maendeswa nekanzuru dzanga dzisingasviki vanotenga
maprofiti edu atokwira mukoma jonga atokwirira ende tiri kufara zvisingaiti nepati kutengesera mumastriti chaimo mukati mezita imomo nokuti ndo mune maprofiti patanga taendeswako takataendeswa kugwenga saka isu tiri kufara tiri kutembera kuti tadzoka panzvimbo pedu chaipo pane makastoma edu atinoziva atinowana zuva nezuva tinenge tichibatsira kuti vaende nezvikafu zviri fureshi kudzimba dzavo maprofiti tanga taakuda kundoderedzwa nekumhanyisa ikoko kwataitwa nekunzi tiende kunana coca cola holding day iko kusina kana kastoma kana umwe chete anouya ikoko saka tingati zvinhu zvedu zvadzokera zvarongeka zvazvanga zvakangoita gore rapfuura tisati tatanga kumhanyidza nevanhu vasingagoni kutibatsira
remangwana munoona rakamira sei mukushanda kwenyu
remangwana redu rakajeka rinonyanya kuzojekesesawo kana hurumende nemalocal authorities amakanzuro akanatsokutibatsira kuti tishande zvakanaka
aiwa tinokutendai zvikuru wavadzai nekuwana nguva yekutaura nesu nekai zvenyu vateereri
tinotenda vateereri nokuti pao mukana wokuti mutiteerere muchinzwa zvatinenge tichisangana zvisema venu
manga makateerera kune mukuru wesangano ravanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vasamuel wadzai muchirongwa chenyu upenyu hwedu anokupai chirongwa ichi ndini jonga kandemiiri ndichiti murare zvakanaka vateereri ndikusiyai mawako ablessing zulu
aiwa tinotenda jonga sezvo nguva idi yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare sangano repeople first rinoti rave kukwenenzvera bumbiro raro remutemo risati raparura bato zviri pamutemo rimwe sangano revarimi rinoti mvura yakanaya mazuva mashoma apfuura yabatsira dzimwe nzvimbo asi kune dzimwe nzvimbo zvinhu hazvina kumira zvakanaka tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini wenyu blessing zulu ndokusiyai mina gibbs dube munhau dzechirungu